nyaya dzatanga tisingade kuti titaure nekuti dzanyaya dzakumatare asi nekuda kwezvo muri kutaura izvozvo kuti kwane mutauro wakanyanya kunyanyisa padande mudande reinternet iro tichangogona kuti titaure patinogona kuti titaure even kana nyaya dzacho dziri pamatare dzimosva chekutanga isusu veMDCT hatisi kupomera sangano iroro ramunoti MDC Alliance Party munoziva position yedu MDC Alliance harisi bato asi haisi nyaya yatakabata nhasi iyoyo asi sangano iroro isusu seMDCT hatisi isu tiri kupomera mhosva vanhu vari kutaura mukusaziva zvavo nyaya iripo ndeyekuti taita dambudziko nemutevedzeri wemutungamiriri wedu mama Tokozani Kupe ndivo vaita dambudziko ravazotora vakaendesa kumatare edzimhosva haisi mhosva zvayo asi kuti maonero avo iwavo vanga vasati vavaonesa vamwe vari musangano redu nekuti ivo vari kuchema kuti vari kunzwa kuti sangano ranga rada kuti rivabvise muchigaro chavo cheparamendi harisi chokwadi iroro
vamafume munoti nenyaya iri mudariro
isusu tinongotaura kuti chokuba kazhinji kacho chonetsa chinozvimbira anenge achitora chinovava nekusosona chinokonzera maproblems akawanda wanda zvichienda zvakadaro saka tiri kuona makunun'unu maodza mwoyo kubata mupfupi kubata murefu kuri kuitika muimba uyu vakatora zvinhu zvebato nemavhotsi anga asiri vavo vakaisa vanhu muparamendi vachiungana nekudziya moto wembavha huru chaidzo dzinonzi ZANUPF takavaona vachishambadzana nezanupf vachifamba pasi rese nyika yese vachinyemwerera nekufarirana nezanupf vachitaura kuti ivo havachapokani nezanupf vava kuwirirana asi tinoona kuti zvinhu zvakadaro hakuna kwazvinosvika iko zvino yava moto rava zimbi rapinda mubhurugwa saka izvo zvavari kuita izvi tinongoti ava mahumbwa kutungana kwembudzi
tinzwe kuna vadhube vadhube pindurai tinzwe
musanyanya kukoresa rurimi rwenyu vapfume nekuti inini rwangu ndakadzidzira zvangu muno muMDC mukazokoresa ndinozopotsa kuti ndipindure pamwe pacho asi regandingoti zvangu nyaya yatofanira kuziva nana mafume ava matsotsi zvavari kuda kuita havasi kuda kubudira vana veZimbabwe pachena kuti ivo vabuda muMDCT handizvo zvakasiyiwa navatsvangirai vatsvangirai vakasiya MDCT iri paHarvest House vabvunzei nhasi kuti vari kuitira kupi masangano avo vabvunzei kuti zita regungano ravo chii haisi MDCT haisisiri MDCT nekuti vakasiya but vari kuda kutora vana veMDCT vobuda navo
maita basa vadhube vamafume vakanga vazodzingwa vanheiva kubva kuMDCT vakasununga here kuuya kubato reMDC Alliance
aiwa isusu tirisi kumba kumba tinotora munhu wese anotendera munyaya dzeshanduko takatarisa mberi tinotarisa kuti kune vanhu vakawanda vachabva vachaona vhizheni yavachamisa kune vachabva kuzanu kune vachabvawo kumapato akasiyana siyana kune vachabva ikokoko kunana dhuve vari kuzama chose kuita
maitnessaano racho richinzi chii
vadhube mirai vapedze kutaura vakupai mukana vadhube
vawitness dhuve ava vatambura nekuwitinessa nhema zvino sangano redu rinonzi MDC Alliance rakasiyiwa navatsvangira here
vadhube zvii zvamunotarisira kuti zvingabuda kudare redzimosva kwaendwa namuzvari kupe nevamweko
vakupe kana vaenda kupoti zvakanaka tichaona zvichabuda ikoko tozvishandisa nekuti isusu hatitye mutemo hatitye makoti tichanzwa kuti chii chichabuda izvozvo zvichatipa muono wekuti toshanda sei enda mberi
ndizvozvo maita basa vamafume ndanzwa muri kutaura kushumashure 30 seconds taurai tinzwi
aiwa isusu tine chinangwa chekusunungura ruzhinji rweZimbabwe tichaona kuchawira tsvimbo nedowe asi tinokurudzira vanhu kuti ngavarejiste kundovhota ngavange vachiinda mberi negwara rekuti tiri kuchinja nyika yeZimbabwe tichange tichisunungura nyika yeZimbabwe.